Chiripo chikuru ndechekuti vashandi Progressive Teachers Union of Zimbabwe vanova vadzidzisi munyika vari kutsutsumwa kuti hurumende haisi kuvabata zvakanaka. Iye zvino mari yatambirwa musi wechishanu unouyu imari shoma zvikuru. Panga paine tarisiro yekuti pane imwe mari yainzi nehurumende $80 inonzi inotedzera US dollar iri index to the US dollar. Mari iyoyo haina kuuya sekutarisira kwatanga takaita nekuti taitarisira kuti mushandi anenge awanawo mari $80 iyoyo yanga isingafani kunge iri pasi pe478,000. Asi vashandi vaidu varairidzi vari kuwana mari vamwe isi kutombosvika 200,000. Kureva izvo kuti mari iyoyo haisi kukwana ende ticha hachagoni kurarama muZimbabwe. Saka chichemo choramba chingori chimwe chechu chekuti haiwa hurumende iri kutibata zvisina kunaka. Ndosaka vashandi vati haiwa kana zvadaro toenda kubasa mazuva mashoma nepamusana pekuti mari yatiri kuwana yacho haisi kukwana. Ndozviripo izvozvo.
Mazuva mashoma adarika vamajongwe, takanzwa sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions richizivisa kuti vashandi vese vehurumende havachakwanisa kunge vachiramba vachienda kumabasa. Imi manga muchienda kumabasa here kubva papiwa chiziviso ichi kuti muzozivisa nhasi kuti hamuchaenda kumabasa?
Nyaya ihombe ndeyekuti isusu tinoshanda pamwe chete neiva vanhu vekuzi kuputsi ivavo. Asi chiripo chai ndechekuti tikaramba tichitaura zvinhu zvacho zvisingaitwi hazvibudi zvakanaka. Saka iye zvino I think challenge yapa kuti union yega yega ngaimbomobilize vanhu vayo tione kuti zvinobuda sei nepamusana pekuti mamiriro akaita zvinhu. Tikatadza kutowana zvatinowana iye zvino izvi maelections asati aitwa, maelection akapera hapana chedwa nepamusana pekuti vanenge vangu tahwinha tazvihwinira. Saka hapana, saka tingoramba tichingodzokorora point iyoyo yekuti hurumende yeSecond Republic ngaikoshese mushandi, ngaiitirire zvekudiwa nevashandi, yoedzawo zvakare kuti inzwisise kuti vashandi zvavari kutaura hazvi zvinhu zvekunyepa, hazvi zvinhu zvokuda kungovarwisa, asi zvinhu zvokuratidza kuti mushandi chaiye atambudzika paZimbabwe.